Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 28 chikumi June 2021 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana manomwe ane makumi matatu nevatanhatu 1736. Mutungamiri weSouth Africa vaSiro Ramaphosa vanoisa nyika yavo pachinhano chechina kana kuti level 4 mukurwisana nekupararira kwechirwere cheCOVID-19.
Pakatenderanwawo kuti mukuitwa kwezvizvi panofanira kuremekedzwa mitemo yenyika imwe neimwe. Hazvirevi kuti kana paitwa chitenderano chakadaiwo so kana pane zvakufanira kuitwa zvouya zvichisvikotasva pamusoro pemitemo inenge iri munyika aya anonzi maconstitutions.
Musangano weSADC Parliamentary 49th Plenary Assembly Session wakapera nezuro.
Zvakakosha kuti vana vange vane zvitupa nokuti tinenge tisingadi vanhu vanonyorerana. Zvakanaka kuti tizoti vanhu vese vanonyorawo ndiyo chaiwo chaiwo. Saka izvozvo zvinokwanisa kuti zviitike chete kana vana vane zvitupa, zvikuru sei mumaprivate schools.
Hurumende inomisa chirongwa chekuwanisa zvitupa vana vari kutarisirwa kunyora bvunzo gore rino senzira yokudzivirira kupararira kweCOVID-19. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana manomwe ane makumi matatu nevatanhatu 1736 zvichitevera kufa kwevanhu gumi nemumwe 11 nezuro. Vanhu mazana mana ane makumi maviri nevana 424 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yokudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave zviuru mazana manomwe ane makumi mashanu nezvitanhatu zvine mazana maviri ane makumi mapfumbamwe nomumwe 756,291. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave zviuru mazana mashanu negumi nezvisere zvine mazana mapfumbamwe ane makumi matanhatu nevasere 518,968. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatangidza chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita mazana matanhatu ane makumi mana 640. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu mazana maviri ane makumi manomwe 270 vafa nechirwere ichi. Bulawayo ichiteverwa neManicaland ine vanhu mazana maviri nevanomwe 207 vakafa. Manicaland ichitoverwavo neMashonaland West ine vanhu zana rine makumi manomwe nevana 174 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19, vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi mana nezvitanhatu zvine mazana mana ane makumi mana nevaviri 46,442. Vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvinomwe zvine mazana masere ane gumi nevanomwe 37,817. Mm-hmm. Mutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa nezuro vakazivisa kuti vaisa nyika yavo pachinano chechina kana kuti level 4 mukurwisana nekupararira kwechirwere cheCOVID-19 muSouth Africa. Level 4 inorambidza kuungana kwevanhu kunze kwepanhamo asi vanhu vasingapfuuri makumi mashanu. Kutengeswa kwehwahwa kwarambidzwa uye vanhu varambidzwa kufamba-famba kubva nguva dza9:00 manheru. VaRamaphosa varambidzavo kupinda nekubuda mudunhu reGauteng asi vagari vanobvumidzwa kudzoka kudzimba dzavo mudunhu iri uye vanhu vanobvumidzwa kuenda kumabasa nekunhandare dzendege. Nzvimbo dzekutandarira pamahombekombe enyanza dzicharamba dzakavhurwa. VaRamaphosa vati zvikoro zvichavharwa nemusi wechitatu. Nzvimbo dzekudyira dzichangobvumidzwa kutengesa zvekudya zvisingadyirwi ipapo. Nezuro svondo, vanhu 1,928,897 vakanzi vane chirwere ichi muSouth Africa, zvichinzi vanhu 15,036 vakabatwa nechirwere ichi munyika iyi. Zvichinzizve dunhu reHauteng ndiro rine vanhu vazhinji vari kubatwa neCOVID-19 kupfuura mamwe matunhu ose. Kusvika pari zvino vanhu vafa neCOVID-19 muSouth Africa vanoita 59,900. Musangano wemazuva matatu weSADC Parliamentary 49th Plenary Assembly Session wakapera nezuro. Musangano uyo waitirwa padande mutande wakabvumirana kuti paramende dzenyika dziri nhengo dzeSADC dzichengetedze kuti mitemo mitsva isapindira mumitemo yenyika idzi. Nepfenyuro yeZBC inoti musangano uyu wakapera mushure mokubvumirana kuti paramende dzenyika idzi dzinochengetedza sei bumbiro remutemo wenyika dzesangano reSADC. Dr. Ricky Mukonza, vanodzidzisa paTshwane University of Technology muSouth Africa, vanoti kusapindira mune zviri kuitika mune dzimwe nyika kuchanetsa sezvo mazuva ano nyika dzose dzave kudzidzana kupfuura zvadzaiita kare.
Musangano wanga uriko kubva musi wa25 kusvika musi wa27 June 2021 wanga uchibatwa nenyika yeBotswana. Musangano wanga uchiitwa nesangano rinonzi SADC Parliamentary Forum iro rinomirira makurukota eparliament enyika dzose dzemuSADC. Musangano uyu wakaitwa pamusoro pedingindira rinoti leveraging the African Continental Free Trade Area for post-COVID recovery in Southern Africa, the role of SADC Parliamentary Forum in national parliaments. Saka musangano wanga uchiitwa kuti zvionekwe kuti chirongwa ichi cheAfrican Continental Free Trade Area chakatenderanwa nesangano reAfrican Union kuti chingaitwa sei kuti chinyatsobatika mukati menyika dzemuSADC. Saka ndo musangano wakaitwa SADC Parliamentary Forum.
Chii chakabvumiranwa mumusangano weSADC wakapera nezuro?
Chakabvumiranwa ndechekuti nyika dziri kufanira kuona zvadzingaita kunyanya-nyanya maparliaments nyika dzemuSADC ari kufanira kutora matanho ekuti vaone kuti zvingaitwa sei kuti chirongwa ichi cheAfrican Free Trade Area chabatika upatirwa matanho ekuti chiitike mukati menyika dzemuSADC. Asi zvakadaro pakatenderanwawo kuti mukuitwa kwezvizvi panofanira kuremekedzwa mitemo yenyika imwe neimwe. Hazvirevi kuti kana paitwa chitenderano chakadaro so kana pane zvakufanira kuitwa zvouya zvichisvikotasva pamusoro pemitemo inenge iri munyika aya anonzi maconstitutions. Saka maconstitutions enyika imwe neimwe pakatenderana kuti anoda kuremekedzwa. Kunyange zvazvo chirongwa cheAfrican Continental Free Trade Area chichifanira kunge chichiitika munyika dzemusadhik.
Chii chaidiwa neZimbabwe kuti chiitwe neSADC?
Mukutaurwa kwenyaya iyi, Zimbabwe yakamira pachinhano chekuti kunyange ichitenderanawo hayo nechirongwa cheAfrican Continental Free Trade Area, yakati zvese zvinofanira kuitwa vanhu vachiremekedza mitemo yenyika imwe neimwe. Neimwe nzira vakati kuzadzikiswa kweAfrican Continental Free Trade Area hakufanire kuitika vanhu vasingatarise kuti mitemo yenyika imwe neimwe inomboti kudii. Saka vakataura nyaya inotaurwa pachirungu yekuti panofanira kuremekedzwa nyaya yeconstitutionalism munyika imwe neimwe. Nyaya yeconstitutionalism matauriro avakaita inobatana nenyaya yesovereignty. Neimwe nzira vari kutayo, nyika imwe neimwe ine matongero ayo ainenge yakatenderana nevanhu vayo kuti iite izvo zvinobuda muconstitution. Saka izvozvo urongwa ihwo hunoda kuti huremekedzwe, kunyange zvazvo vaite nyaya yeAfrican Continental Free Trade Area haina chakaipa uye inofanira kuzadzikiswa. Asi vanhu ngavangwarire izvozvo zvavakataura izvo.
Pane chakaipa here kuti nyika dzisapindira mune zviri kuitika mune dzimwe nyika?
Nyaya yekuti dzimwe nyika dzisapindire mune zvinenge zvichiitwa mune dzimwe nyika inyaya yatinoona kuti Zimbabwe yagara ichingotaura nezvayo panoungana nyika kubva munguva dzamushakabvu President Robert Mugabe. Asi ini maonero andinoita ndeyekuti nyaya iyi yakanaka kana zvunhu zvemunyika imwe neimwe zvichifamba negwara rinotarisirwa. Kana zvinhu zvisafambe zvakanaka, topa mwenzaniso, vanhu vachiurawa nehurumende, hurumende isingateedzere mutemo nezvimwe zvakadaro daro, nyaya yekuti dzimwe nyika dzisapindire inyaya isina maturo. Nekuti mubvunzo ndewekuti kana hurumende yacho inotarisirwa kuti idzivirire vanhu iri iyo yaakukanganisa ugaro hwevanhu, zvonzwii dzimwe nyika dzikasapindira? Saka kana zvinhu zvakanaka inyaya yakanaka chose, asi kana zvinhu zvaita manyamamire nerongo, ndinoona sekuti dzimwe nyika dzinoda kuti dzipindire dzichigadzirisa kuti zvinhu zvifambe zvakanaka mukati menyika imwe neimwe. Ndo maonero andinoita.
Avo vange vari vanodzidzisa paTswane University of Technology, Dr. Ricky Mukonza, vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Kunyange hazvo hurumende yakamisa nemusi wemugovera chirongwa chekuti vana vanoda kunyora bvunzo dzeordinary neadvanced level vatore zvitupa nekuda kwekutyira kupararira kwecovid-19, nyanzvi munyaya dzezvedzidzo dzinoti zvakakosha kuti chirongwa ichi chienderere mberi kuitira kuti pasaita nhubu dzinonyorera vamwe mazamanishini. Godwin Manguja anotipa nyaya inotevera.
Hurumende yainge yaisa paruti semazuva maviri kuti vaya vanoda kunyora bvunzo dzegore rino vatore zvitupa. asi yakazomisa chirongwa ichi chave pakati yave kutyira kuti denda recovid-19 ringapararire zvakanyanya mushure mekunge vanhu vabuda zvine mutsindo. Basi rezvemukati menyika pamwe nevakafanira kubata chigaro charegistrar general vaHenry Machiri vakazivisana kuti vakamisa chirongwa ichi mushure mekunge vanhu vakawandisa vaenda kumahofisi avo kunotorerwa zvitupa. Mapurisa akatozoshedzwa kuzochengetedza runyararo uye vamwe vakanga vatorora pamahofisi aregistrar general aya vachida zvitupa. Mumwe mudzidzi wepane chimwe chikoro muHarare Chipo Zhou uyo akamukira pamahofisi aregistrar general ari pamachipisa mumusha weHighfield muHarare audze Studio 7 kuti akawana paine vanhu vaidarika churu vakanga vave mutsetse nechakare uye akazobva asina kutora chitupa mushure mokuudzwa kuti chirongwa ichi chaiitirwa vaya vanodzidza muzvikoro zvakazvimiririra kana kuti maprivate colleges.
Vakati zvonzvo vangauda unyanyo hutora vekumaprivate maexternal students vanga vasina zvitupa kuti vakwanise kuregister nguva yedeadline yekuregister isati yasvika.
Mumwe murayiridzi wepane chimwe chikoro chiri mumusha weGlenview uyo aramba kudomwa nezita audza Studio 7 kuti ichokwadi kuti chirongwa ichi chinobata vana vanodzidza kumaprivate colleges. Ati vanhu vari muzvikoro zvehurumende makanzuru kana zvemakereke havadi zvitupa kuti vanyore bvunzo. Murayiridzi uyu atiwo vana vakawanda vaida zvitupa nekuti vanodzidza muzvikoro zvakazvimiririra kana kuti zvisina kunyoreswa nehurumende uye zvisingabvumidzwe kunyoresa bvunzo.
Ati tichaaffecta nao inyaya yezvitupa ozi handiti vamisa vachiti covid yavo iri kukwira sofo as long as vasina zvitupa manje papa chaita ningirikeni ende tikada kuongorora pedu chaipo maformal students mashomanini when compared to my non-formal students. Inyaya yekuti zvimaprivate colleges ari kubva zvemudzimba izvi hazvisi macenta zvizimiseke saka panyaya yematask vakunzi chiendai maregistered schools avari macenters izimiseke wanda vaivaita sei vawanda.
Nyanzvi munyaya dzedzidzo uye vari mutungamiri wesangano rinomirira varayiridzi reprogressive teachers union of Zimbabwe Dr Takavafira Zhou vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti vanoda kunyora bvunzo vasingadzidzi muzvikoro vatore zvitupa vachiti izvi zvinodzivirira utsotsi nechikiribidi pabvunzo.
Zvakakosha kuti vana vange vane zvitupa nokuti tinenge tisingadi vanhu vanonyorerana. Zvakanaka kuti tizoti vanhu vese vanonyorawo ndiwo chaiwo chaiwo saka izvozvi zvinokwanisa kuti zviitike chete kana vana vane zvitupa zvikuru sei mumaprivate schools.
Dr Zhou vaudza Studio 7 kuti zvinosuwisa kuti vanhu vanotambura kutora zvitupa munyika vachiti hapafaniri kuitwa zvematongerwo enyika pakutora zvitupa.
Saka nyaya yekutora zvitupa inyaya inogara ichinesa asi taifunga kuti dai zvitupa zvichitoresa pese pese kana zvichitoresa izviri muzvikoro pangadeni pasina dambudziko guru riripo. Isu tinongogara tichiyeuchidza vanopa zvitupa kuti ngavape zvitupa nguva dzese ndokuti zvinhu zviite muchenjetere mvura yegure pasina izvozvo tinoratidza kuti zvinganetsa ende uye tisanyanya kurerekera kupolitics kana tichida kurana zvinhu zvenyika zvakaita seeducation.
Mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vanoti ichokwadi kuti vaya vasiri muzvikoro zvakanyoreswa kana kuti vari kudzidza kuma non-formal school kana kuti vanganzi maexternal candidates ndivo chete vanosungirwa kunge vaine zvitupa pabvunzo kwete vanodzidza muzvikoro zviri pasi pehurumende makanzuru kana mamisheni. Zimbabwe Schools Examinations Council yakazivisa mwedzi wapera kuti vanoda kunyora bvunzo vanofanira kunge vabhadhara mari dzebvunzo musi wa9 Chikunguru uye vanononoka vanofanira kubhadhara mari iyi musi wa30 Chikunguru. Dr Zhou vaudza Studio 7 kuti vasina kukwanisa kutora zvitupa nezuro vachine nguva yekutora zvitupa izvi sezvo pachine nguva panozosvika 30 Chikunguru. Vatiwo COVID-19 inogona kukanganisa kunyorwa kwebvunzo idzi uye semaonero avo gore rino vana vachafoira zvakanyanya sezvo vasina nguva yekudzidza yakakwana uye varayiridzi vasiri kudzidzisa nekuti havasi kufara nemihoro yavanotambira. Hurumende yakambomisa kuvhurwa kwezvikoro nekuti COVID-19 iri kupararira zvakanyanya. Ndakamira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudya.
tombo tarisa zvirimu mapepa nau anasi. Kuroneko rinoti vaimbove mukuru we 2 Infantry Brigade Major General Clever Shadrack Chiramba vakashaya kuchipatara cheparire nyatwa nezuro. Vachiramba avo vange vari pamudandukere vanonzi vange vachirapiwa chirwere chakazoviringwa necovid-19 vange vave nemakore makumi matanhatu nematanhatu. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mari we Studio 7 mamuka seiko nebasa renyu tinokutenda ichaizvo nebasa ramunotipa. Handina hangu mashoko mazhinji asi ndiri kuda kutaura pamusoro pekupuswa kuri kuitwa zvewakwa zvevanhu vari kuzama kuda kuzviraramisawo kuzama kuti vaonewo cheuviri chinovabatsirawo mukurarama ravo ramangwana. Kanzuro nehurumende youya yopwanya zvinorwadza chokwadi, ndarwadziwa zvechokwadi. Dai kuri kunzi nyika yedu ina baba chaiye chaiye, baba anogona kumira nemhuri yake, ungadai akataiva vana vangu zvamaita izvi sandizvoba. Regai ndikupei pakakodzera kuti muwake, muite mabasa enyu. Pane kungowondonga here kuwondonga zvamakaita izvowo? Zvinorwadza izvi, nechokwadi zvinorwadza. Ndorinonzi gehena iri munhu uri mupenyu usati watombofa ba. Aiwa, zvinorwadza, zviitwi nemunhu mupenyu ane chido nevanhu pamwoyo baizvi.
Ndinoona tanonoka wande naana Jonga vose vashamarare vestudio 7 ndokutendai nenhau dzamunotipa chaizvo. Asi ini ndinoda kumbobvunza wenyu kuti iyo COVID-19 muzimbabwe ini ndinoona sekuti hamunani, nokuti maunganiro ari kuita vanhu vezanupf vari kungwara zvakanyanyisa. Pagutu vakatoungana ruviri vakapinda mumasvingo nesande nhasi chai chaiko vanga vari murombe vaka vachirvakaunganidza vanhu kuno muzaka kwachivamba chai chaiko kunoku vachizama kutaurana naana Chiduwa. Ndoona sekuti COVID hakuna ini, nokuti patambocheka tichida kuona kuti zvinhu zvakamira sei, taona sekuti vanhu vose vanga varipo vamwe vanga vakapfeka havo zvemamasiki asi vazhinji vanga vasina mamasiki, ende papa achifariwa chaizvo vanhu vachitorovana maoko vachitohagana vachimbundikirana. Saka inoona sekuti COVID yomune yakafanana neyekuuganda ini yanga ichingonzi vanongoveza makofini musina chinhu vototi tafirwa navanhu vakati kuitira kuti varye mari ichibva kunze. Ndozvandiri kuona chai chaizvo. Ini ndinonzi Tadhiyosi Jongwe, ndiri kuna kuzaka kwachivamba.
Mwakadiko mukoma Jonga akandimira apo. Aiwa, kunoti right makutaura naLife Mpofu South Africa. Mukoma wangu ndirambotaura pamusoro penyika yekwedu. Panyika yekwedu zvakaoma mukoma wangu, totoshuvira kuti dai zvanakawo tauya kumisha taendawo nyika yeZimbabwe, but hazvisi kuita ba. Zvakadooma chaizvo chaizvo, unonyatsotoona kutoti mashoko ekusimbisana kuti zvanzi nyika ichanaka. Nyika iya handioni kunaka kwaichaitai, asi kutongoti munhu paari papo ngaite nezvaari papo, asiyane nezvekutarisira kuti zvanzi kuZimbabwe kuchanaka. Zvakadooma mukoma wangu.
Zvakadii kuana mukoma Jonga nhasi muzuva ranhasi? Hatina zvedu zvatinoya kutaura zvakanyanyisa, zvitinoya hedu kutendai nevabati vemushini navamwe vose vamunobetserana navo muchiti pachirongwa ichi chinenge chichitaura mamera akaita zvenyika yedu yemuZimbabwe isedu tiri kuno kuSouth Africa. Ndonyaya yangogwadzwa zvikuru nemuchinda anga wataura kuti vanhu vari kuSouth Africa vana kuti ZANU-PF, vari kuAmerica vana kuti ZANU-PF. Ndoda wanyatsoziva kuti iye muchinda iyeyu uri kurarama uri kunyika ipi, kana ari muZimbabwe ari kuita nezvei. ZANU-PF taida baba vamugabe vachiko vaitivhurira mabasa. Iko zvino kuZimbabwe hakuna kana mabasa anovhukwa, wese vari kuita zvemabasa wamavoko, vari kutengesa maorenji, vari kutengesa kana muriwo chaye repo, vari kukanya zvitina.
zvese zviri kuputswa iZanupf zviri kuputswa. Saka kudorawo kuti munhu iyeye uchatotiza zvekuti Zanupf achiuya sekuno South Africa hangu kwandiri, ndatenda hangu Mukoma Jonga.
Makadhino makadhino vashamarira vestudio 7, tinotenda nechirongwa chamunotipa. Tinonzwawo nyaya dzekumusha dzatinenge tichinzwawo, saka zvinhu zvinofadza chaizvo. Tinokutendai nechirongwa chamunotipa. Ini ndinoitwa Mr. Stole, ndiri paRimpopo apo paSouth Africa. Tinokutendai nechirongwa chamunotipa, rambai makadaro, tinozvitenda.
Makadii makadii vatyamarari vose, vana Jonga kandimire vose vashamarari vestudio 7, vamwe vanhu vandisina kudoma nemazita nemanyuzi dzamunotipa dzinonakidza kudai idzi, tigare tichiziva zvekuita munyika medu.
Makadini makadini vestudio 7 yapo. Ini ndinoitwa Chamakuvangu, ndiri kuno kumwenezi. Zvinhu zviri kuitwa izvo zvose hazvina maturo, zvinoitwa nana Mhonzora. Vana Mhonzora vakatoonekwa nechekare kare kuti mazivanhu ezano ari kuda kutengesa. Havasi vanhu vepolitics avo, vanhu vanongorewo vanhu vanongoda kutsvagawo mari vachipinzwa mabasa, asi havana mwoyo wevanhu kuti vasunungure vanhu. Vanogwa nekuti daivo vararama ivo nemhuri dzavo. Hatiteveri zvinhu zvakafa isu. Chinhu ichocho chakafa, hachina kana raramo mberi pevanhu, pamberi pevanhu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazo enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vaimbova mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nezuro vakaita musangano wekutanga nevatsigiri vavo kubva kutanga kwegore rino. VaTrump avo vari kufunga zvokukwidza zvekare muna 2024 kuva mutungamiri weAmerica vakataura kuzvihuru zvishomanana zvevatsigiri vavo, vachidzokorora manyepo ekuti sarudzo dzakabirwa uye kuti pasarudzo yavakakundwa navaJoe Biden pakaitwa huori nokubira kunotyisa. VaTrump vakashora vakuru vebato ravo reRepublican Party vakaramba kuvabatsira mukurwa kwavo kuti sarudzo idzi dziraswe. Pari zvino VaTrump vanoratidza kuva nesimba nevatsigiri vazhinji mubato iri, izvo zvinoonekwa mune dzimwe nhengo dzebato iri dzinodzokorora manyepo avaTrump pamusoro pesarudzo. VaTrump vakataura kwemaminetsi makumi mapfumbamwe, asi vanhu vazhinji vakatanga kubuda mumusangano uyu apo vaTrump vaitaura pamusoro pezvinhu zvakasiyana-siyana. Bepanhau reNew York Times rinoti rutsigiro rwavaTrump rwadzikira kubva zvavakundwa musarudzo, asi richiti vachine rutsigiro rinotyiwa nevamwe mubato ravo. Mubato iri mune vazhinji vanoda kukupidza musarudzo dzemutungamiri wenyika muna 2024, asi vakamirira kuona kana vaTrump vachikwikwidza zvekare. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana manomwe ane makumi matatu nevatanhatu, 1736. South Africa yaiswa palevel 4 yekurwisana nekupararira kwechirwere cheCOVID-19. Hurumende inomisa chirongwa chekuwanisa zvitupa. Vana vari kutarisirwa kunyora bvunzo gore rino senzira yokudzivirira kupararira kweCOVID-19. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tandono Kawande ndiri Washington DC ndichiti moswera zvakanaka.